yakaenda ku kurudzwe hospital panokungidzirwa ndipo pavaka pakadzimitwa vachiwenga saka taskawo patando ratidzirawo pagedhi katowanawo tichitanga kuimba kuradzira kwedu nemaplakadzi edu akatitendi chiwenga bek Zimbabwe mapurisa vatibvumidza zvavo kuita demonstration yedu pakurutuswe isusu chinangwa chedu semazimbabweni hatina kumirira bato mbc kana ini bato kana vanpf whatever bato takamirira zvidzawa zvese zvemazimbabweni kuti isusu our main concerns were why government of south africa muchiregera vice president vachiratiwa munomu but is the same guy wamunoziva kuti they command kurova kwemacivilian at the same time tiri kutsvikana isu kuti why muchimubvumidza kuti arapwe pana pakurutuswe but imimi sevanhu munoziva kuti akapropoza madokta edu how can you say munhu ane 7 years ari pabench achiita dokta inorwadza kuti arine meti mukadzi dzamunoziva dziyani wemuti haana kudzidza ithe rebhara uri kuinzanisa dokta nemunhu anokanya dhaka saka tiri kuti uri kuda chii kuna rebhara woda chii kuna dhaka boy munhu wakadidze rebhara ndiranga rimwe content yedu they are neglecting also our content they are neglecting our hospitals in Zimbabwe vari kunegleta mahospitals edu they are not doing anything they are not doing medicine knowing kuti they got money to come overseas kukamba abroad kugora piwa and our content we they know they were shooting on the since last year tatine shooting two times already I think on the 14th of January tatine shooting yanga iripo vanhu vakakuwara namaronda vachachipatara vachitwa kuchipatara inini knowing kuti munozotidzira ngoro kana marwara saka isusu tachikumbirawo tatine chinangwa chokumbirawo hurumende yesouth africa idrosere vice president varakwe kuzimbabwe tinovada kuti vararamise kuda kwavanotiita but tiri kuti send him to avens clinic send him to parire nyatwa send him to masvingo chinara hospital send him to ngumahuru chinara hospital send him to chishave clinic kwachiuku because uko kwese kuna vanhu so kana zvakafanana muno musouth africa jacob the president of africa anokwanisa kuraa pamusouth africa muno mucape town anokwanisa kuraa kugerben anokwanisa kuraa kulimpopo because heis part of his country so we say bring back vice president vanoratiwawo kumberengwa vanzowe maconditions emunhu ari kumberengwa vaonawo problem yokushayiwa mvura pachipatara problem yokushayiwa magesi pachipatara maproblems ese ari pachipatara hakuna magesi hakuna chii tinoa kuti vandorati wavo kuukwa kushava kusiredzi imbovaisai ikoko kuti vachiri kutaura because ndo concern yedu vamurelease ndo zvimwe zvezvizazizinhiki zvedu zvinyunyito zvedu kuti havasi kutiona kuzimbabwoka havasi tenga mishonga kuti varapiwe noi kuti vanozoratiwa munomu ndo imwe yange ari major concerns yedu
saka matambirwa sei pamaratidzira ipapa
vajonga kandimire chokwadi chakanaka isu tatambirwa nomufaro mukatarisa vhidhiyo yangu yandatorwa iripo Carlos Chimbi pafacebook pandava nomupurisa mupurisa ari qualified womunomu atouya akatoti pana chief executive officer vachauya but havasoda mavhidhiyos inini I like videos akataura kuti I like photos ndopfanika nda pasite pake achitotaura mukata pamunoona mapurisa atitambira zvakanaka masecurity vanochengeta panzovo vatitambira zvakanaka nomufaro vakati imbai nzvimbo ndeyenu inini tozva kuti you are very good people you like peace imbai muchiudza maplakadzi enyu ndovanatoene chazondifadza ipapo ndechokuti nokuonda kwatachiita munhamba yedu mapurisa angava kutoenda zvavo atiti ha havana problem they don't have harm because vane maconcerns atinovanzira titinetu saka takamutirwa zvakanaka chaizvo tikapiwa kuahead kuti imbai kusvika zvamunoda zvaitwa nemapurisa nevemutemo
manga makawanda zvakadii varatidzira
namba yedu takawanda tiripo chaizvo tatiri kuma about maybe kuma 2500 tatishika ma 2500 tatishika zvedu but nee kuti foni yangu yanga ichitora patichi patatakamira sezopambira vanoimba
tiri kunzwawo kuti kune vemapato anopikisa musouth africa vauyawo pachipatara ipapa kunoratidzira ichokwadi here
chokwadi chakanaka vachunga vakandimire hapana pati yomusouth africa yauya patatiri ndanga ndiripo ndasvikapo zvichitanga ndikasvikapo musasa wachiparara zvinotaurwa kuti pane pati yomusouth africa vana eff vana da chokwadi takanaka chokwadi hatikutukama tose tora zvinhu zvakanaka hapana pati yauya chokwadi takanaka hazvina kunaka ndikurorei nhema hapana pati ya uya tashingu wa hizu zao Zimbabwe. Patipane vitu ya haichimbo tendera rafaya ine kana maona ine wanu ye economic freedom fighter hapa nutunga mbiko na wama lema langama chimba wa chitendera vari papo. Havana kutembo uya, I think vitu ya ine bine some days, maybe in Pretoria, maybe in Johannesburg. That was not Cape Town.
Saka munofunga here kuti mabudirira panezva mamwe muchida mukuratidzira kwamaita.
Mukuratidzira kwataita dambudziko ratazoita nderekuti pane varume vaviri vauya vatarisinganzwisisi vauya nemakombi. Saka pavauya vakati it's done for the day zvana zvaita. Ii vanoenda kutown pindai, vanoenda kumakeland pindai, pindai 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 tinde. Saka inini papo vanhu pamaquestion marks kuti isusu mufasa wedu wakutanga kukura vanhu vavakutanga vachiuya. Saka why they come, they offer transport for free, they come, let's go to town marokuinda zapera zvenhei kuti bozvanhu vanga ratitranzeziroa kuti vanhu vamanya vapinda mudhimota. Saka ndizvo zvimwe zvaanyaya kutambudza uwandu hwedu. Saka isu vedu nepapfupi ndinoona sokuti tinenge tabudirirawo small push yataita inopawo muono to the whole world, inopawo muono to the African Union, inopawo tuono to South Africa as a whole, to everyone. Impact yataitawo inopawo uono. Saka tinofara kutiwo SABC News vazouya vakataurawo vanhu vaviri vatatu kana zvichiita vanozoonawo news dza 8 vachandoona chitaurawo kana ndabuditswawo pangu semunhu ataura neshungu mhino dzachabuda here bona pava ndine shungu saka yazouyawo. Saka tingoriwo netariro nehope yokuti zvinhu zvedu isu vajunga kandimiri zvinotifambira zvakanaka chaizvo sezvo SABC yauya tinoimba kuti SABC vachangobudisawo zvokutaura kwataitawo vongobudisawo zvinoita kuti zvinzirumwe tinogona matau mebe weSABC yacho inogona ndo vanity ndo ZTV yekuzimbabwe idono
tikupei mubvunzo ipapo ndibhikause ndaada kudzingwa mustudio ndibvunze ndichiti regai ndibvunze ndichiti asi imi mune chokwadi here kuti pachipatara apa ndo pana vachiwenga vechipatara vabvuma here kuti vachiwenga varipo ipapo?
Ndine chokwadi chakavhara chine 99.99% varipo because chokutanga vataratidzira chief executive officer vauya vakataura nesu vakati the first thing isusu we not vatiti isa media pasi mafundi asafundi pasi vakauya vakataura vakati isusu hatibvumidzwi kupa information yekumapatient edu anyway munhu amuri kuimbira panapa hapo anaratiwa panapa but inini majoro akandimire pandiri shuwa ndepekuti pana nesi wabuda handikwanisi kutaura nezita Zimbabwe naripo anoshanda ipapo handizivi kuti murume here kana kuti mukadzi I don't know but auya akati vice president vari panapa I'm very sure aripo ndobva atudza neunity number yanga ari maari ndobvapo abuda nesi she was a South African akati are you seeing for chiye chiwenga you know they don't pronounce this word nice you know that mika zvoga nemire so are you seeing for chiye chiyenga then you say yes you say he's there inside then she went the other man come he confirmed the same that your vice president is here ndobva atoti pane unity number yacho nepazvitirwa iye akanoti ivenesa kana dokta vangu vanomupiyana 9 makuseni vachiti weare busy attending to the Zimbabwe vice president who is critical ill